Dino garo chema dikazi funga buya wakaenda kare apachina seku akaterao pasina kana nguva asimakani bisa mushokoreyo kuti muchauya kuzomutsa avo vose vakaita kuda kwenyu baba Sino pari sino tamirira Zuwa guru pari chasika ticha maratwa Apo pati cha ona mose wakati siya kuchina fu Uye akuchina na mo Miso zipa matama ishe wachapu kuta
We're living in this world, but time is not our own. I see Wamuka, I see Mangwana, I see Vikanwi. You only have today. Tomorrow is not promised. God said it all. What should I come on? Daddy, I swear that I sit down.
Sanganiswa
Sinamuisha Sinamuisha Sasanganiswa
Kiche sanganiswa
Iwo makuva otsemuka Karere munache
momoka
Nesuwa enyo
Teacher Sanganiswa.